vachiteura nhasi pachengetai old people's home muchinoi vamurwira vati vakwegura vose vanofanirwa kuriritirwa nehurumende kuti varerukirwe neupenyu hwavo zvisinei nekuti vaishandira hurumende here kana kuti kwete
dei wese akwegura munyika muno hazvinei kuti wakasevenza hazvinei kuti une mwana ano kuchengeta asi kana wangosvika gore iroro tanga richida kuti dei tatakwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana rubatsiro runobva kuhurumende nokuti tese mukuchembera imomo saka tinoda kuti tirwise tiwane rubatsiro rwatinoti universal pension pension yevanhu vakura
vamurwira vanoti hurumende inofanirwa kuve nemakore asingashanduke anozivikanwa kuti munhu anzi akwegura vanoti bazi reUnited Nations rinocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu sevakwegura mutemo wevakakwegura munyika unocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu nemashanu sevanhu vakwegura asi bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anonzi akwegura chete kana asvika makore makumi manomwe
vasvika age yatinoda iyo maage ari kusiyana United Nations inoti 60 isu act yedu yakati 65 constitution inotaura 70 hamene mukati imomo zvainotaura saka tiri kuti dei tatakwanisa kuwana gore rimwe chete nhamba imwe chete yatinosevenza nayo nyika yese kuti tizive kuti watinoti wakwegura ndeupi
kunyange hazvo vanhu vanga vachipembera zuva revakwegura ivo vakwegura vanga vachichema-chema vachiti vari kushayiwa zvekudya zvakakwana pavanochengetwa vaaction square avo vakabva kumalawi vane makore makumi manomwe nematanhatu vanoti vanofanirwa kupiwa zvekudya zvakakwana kuti varambe vakasimba vasingarware
isusu kana tichipiwa chikafu panapa hatipiwi chikafu chakakwana tinopiwa chikafu chekuti munhu umbombokutanga wapopotedzana nawo kana wapopotedzana nawo maindouzokuti wakupi kana tinopopotedzana nawo havakupi kundiyototi nyama kana muriwo unozhiyawo zva asi unozhiyawo nezuva riri kurefu zvinotori nani aikona zvoti mangwana ukabatira mavheji ndiwo mavheji mavheji uti kutipeiwoka zvinhu zvinonaka aizvo hatingazvikwanisi izvozvo wakuda kutsvaga wekutafura futi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutana vachapfeva zhwavo vasazive makore avo vanoti upenyu hwavo huri kurwadza sezvo vasina zvipfeko magumbeze pamwe nesipo zvinovakwanira vazhwavo vanoti vanofungidzira kuti zvinhu zvavanopiwa nevedzisvondo zviri kutorwa nevanovachengeta
zvacho chikuitika panapa tizvimbozviona zvakanaka panapa kana kana kuti tione kuti kana kuti ndo machamene acho kana tionendioanengi vanotungamira panapa tisimbovaona zvakanaka sipo chaiza tisi kuchiona zvakupfeka tisi kuchiona nengi magombezi chio hatisi kuyaona magombezi tokupiwa ndikupiwa nevanhu vechechi yakapeka zvinavo zvinhu zvinyowani sipo tokupiwa tohafu tokuchekerewa aikwani kuta washini nekugeza aikwani
asi mukuru wechengetanai valakinyanda vanobvuma kuti zvekudya zviri kunetsa kuwana uye vakwegura vanhu vanoda zvinonaka nguva dzose izvo vasingakwanise kuwana nguva dzaka
hatizvirambe nekuti munhu emunhu ane dhaiti yake yaanenge achidawo asi pane madhaiti ekutiwo tinenge taita kuti vanhu vakwanise kuti vangodi vadye vasasitene upenyu hwavo vachibatsirikana vari panzvimbo asi munhu ane choisi yekuti anozotiwo nhasi mandipa machangizi pamwe handidi machangizi mandipa matemba handisi kuda matemba matibikira raisi tiri kuda sadza saka ivharaiti yei yavanenge vachida iyoyo inogona kushayika nekuti zvinenge zvakatiomerawo panguva iyoyo
mukokwa anonyarikana pamhembero idzi gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priscilla Mupfumira vakurudzira vana kuti vachengete vabereki vavo kwete kuvaendesa kunzvimbo dzinochengetwa vakwegura dunhu rematshonaland west rine vakwegura vanosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu uye pane misha inochengetwa vakwegura inosvika makumi maviri nemapfumbamwe munyika mhemberero dzegore rino dziri kupembererwa pasi pedingindira rekuti take a stand against ageism ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.